Vashtara pamusangano wavaitana vatore venhau nhasi, mutevedzeri wasachigaro webhodhi renavhuzi vadouglas shumba yaonda vashora kusungwa kwakaitwa utungamiriri hwenavhuzi pamwe nevamwe vanotengesera mumigwagwa nezuro zvichitevera kuratidzira kwakaita vanotengesera mumigwagwa ava mushure mekutorerwa zvavaitengesa nemapurisa ekanzuru.
Isusu hatinondopokwana nazvo zvakanyanya nekuti hatinganakidzwi isusu nekuti guta ringe richinzi rakanaka zvakanyanya asi vanhu vachifa nenzara kumamana kwavanogara kwakasiyana siyana. Kana vanhu vachikwanisa kunzi vararame nekuti chinhu chekutanga chakakoshesesa, ndinofunga kana ndichitondera zvakanaka even muconstitution medu chaimo pabill of rights, right yekutanga chaiyo chaiyo iright to life. Handitika munhu ane kodzero yake yekunge achirarama, ende kurarama kwacho kuwana zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudya nezvakadaro zvakadaro, ende zvinhu izvi zvinowanikwa nekushanda. Kushanda kwacho kwasara muZimbabwe ndiko kutengesa mumigwagwa.
Vashumba yaonda vakurudzirawo kuti kanzuru imire nyaya dzekushandisa chisimba kune vanotengesera mumigwagwa. Vakurudzira kuti kanzuru isapinze nyaya dzematongerwo enyika panyaya yekunyoresa kwairi kuita vanotengesera mumigwagwa. Vachiti chirongwa chayo chekudzinga vanhu mumigwagwa mavanoshandira chinofanira kumbomiswa kuitira kuti mapoka ese ane chekuita nenyaya yekutengesa ambotaurirana.
Tinowirirana nenyaya yekuti nyaya yevending inofanira kuti itauriranwe. Kana tawirirana kuti vanhu ngavabude, pachapinda zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Vachabuda vese here? Pane pachanzi dzimwe nzvimbo idzi dzichanzi imomo muguta makare, pane patingawirirana here kuti apa panogona kusara vanotengesa? Apo nepapo hapaite kuti pange paine vanotengesa. Patava rejista kudai tiri pamwe chete, vasara ava tonovaisa kunzvimbo dzipi dziri kunze kweguta, zvichienda zvichidaro zvichidaro zvichidaro. Zvekutarisa zvacho kana zvekukonzida zvacho zviripo zvakati o, asi zvinomanejeka ende zvinoitika nekuti tinenge tichitarisa maexamples edzimwe nyika dzakazviita dzikabudirira dzakafanana naIndia, ana Tanzania nekuWest Africa.
Mumwe vanotengesera mumigwagwa ava, amai Primrose Runyowa, vanoti vashandi vekanzuru vazhinji ndivo vakazvinyoresa, ruzhinji rwevanotengesa mumigwagwa rukasara rusina kunyoresa.
Tine nzvimbo yatakapiwa yefruit and veg, iyo yekwepakabhana siki nachinoi. Nzvimbo yevatakaipiwa kunzi ndivo yedu yefruit and veg. Asi dambudziko rikuitika ipapa, hatiripo panzvimbo kubva last year, hatina kupiwa makadzi evenda. Isusu tiripo hatina makadzi. Vashomana naone makadzi, vashomana naone makadzi. Makadzi aya ane vamwe vashandi vekanzuru, ane vamwe vanhu vemaflea market nevemabhero, ane hama dzavo neshamwari dzavo pabanzi pakwana. Ipo pasina kukwana, pari kunzi pakakwana mumhepo nekuti munhu akabata kadzi ari kumba kwake kana kuti ari kubasa. Venda ripa ground harina kadzi. Ndonyaya imimo munotora nyuzi, uyai mutione pako pakabhana. Musangotora tora vanhu mustreet nekuti muri kutora vanhu vasiri mavheta. Venda jairo jairoka. Ibasa rekurera vana nekuenda kuchikoro. Venda haripiwe mita. Mita inonzi mita. Serera venda haripiwe mita. Nekuti mita chinonzi mita inoshanda munhu weflea market. Munhu weflea market ane flea market kumupedza namo, ane flea market munumber 2, ane flea market kuavondeo. That person has got mana ane vashandi 10. Inini ndiri 1 event. Ndoda tebo yangu yekuti ikure nokwanisa kuhodha mabanana angu, maorange, maapples, madomasi, mabatanasi, tsanga midzi, garlic, zvese zvinoda space. Ndichizobhadhara kadhi, kadhi ratakapiwa rinoda $40 a month. Handikwanisa kubhadhara kadhi iroro. Ukaenda kumbari complex yese iyoyo inoita chidimbu nechikamu chinoita $30 kukanzuro. Handitika, but isi kunzi $40 by 1 meter. Ndoonawo yataringa panapa kuti aiwa ngavatipe makadhi edu akaenda kusiriko. Vanhu vari background havana makadhi. Kanzuru ngaizotozorejesa vanhu vari munisika.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wekanzuru vamichael Chideme nhasi kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi, asi vakambotaura kuti zvose zviri kuitwa nekanzuru yavo zviri kuitwa zviri pachena. Zvichakadai, kanzuru yaenderera mberi nhasi nekutorera vanhu vanotengesa mumigwagwa zvinhu, ichiti vanhu ava vanofanira kunotengesera kunzvimbo dzakatarwa. Idzo dzinonzi nevanotengesera mumigwagwa ava hadzina kugadzirwa zvakanaka uye hadzikwanire vanhu vese vanotengesera mumigwagwa. Sachigaro wesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe moyo, vati mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanofanira kubuda muHarare sezvo vatadza kutonga nyika, kwete kuti vanotengesa mumigwagwa vabude munzvimbo dzavari kutsvaga kurarama vari.
Vanhu vazhinji kwazvo vakarasikirwa nemabasa avo kubva gore ra2000 kusvika pari zvino. Saka tiri kuti paimbo zvokuti titi mavendors abudiswe mutauni, tadita ambo chinja vachona vari kutonga tadita chinja vachona vari kutonga sezvo tiri kuona kuti ndivo vari kukonzera kushaikwa kwemabasa kutambura kuri kuita vanhu munyika zvinhu zvese zviri kutinetsa mumaguta matiri kugara even nevari kumusha saka ndivo pari kubva pfungwa yedu yokuti zvinenge zvakanaka kuti tisanyanya ku efunga kuti mavendors ndio dambudziko aiwa dambudziko riri kubva kune vanotitonga bhozi ndio vari kutadza kuti tonga zvakanaka kuburikidza nekushaya kwatiri kuita mabasa
kanzuro inoti vanotengesa mumigwagwa ava vari kusvibisa dhorobha uye vari kutyora mitemo yeguta reHarare pamwe nekutadzisa vanhu kufamba vakasununguka sezvo vanhu ava vachingotengesera pese pese kanzuro inotiwo vane zvitoro zviri pamurau vange vave kuramba zvakare kubhadhara mitero kukanzuro sezvo vaitengesera mumigwagwa ava vangave veivo vave kuita mari ivo vachiswera vakagarira guyo sembwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.